Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavhunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavhunga asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gwetara Mavhunga vaGodwin Gear vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGear vanoti Mavhunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoks. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. Aio achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGear vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neAct iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Vari kuti munhu akaita nedroni rake henyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti droni ine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo. kutera kuti vamwana vasazomhangare nyaya zvinozoita kuti kana materwe nawo vazobatwa nemapurisa zvinge vari kumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifani kuva mouth PCS hanu. Ndeye nyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho pane venyuro.
Dzimwe nguva marecordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingorekodwa tichinzi chabuda but haabudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi akasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanu PF RSF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva sekune skati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuzanu PF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanu PF ndoyo gabato iri munyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozongowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. Bati tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapata anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambassador mwaiwawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kutsvagarutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika. Nhasi mutedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo. Mutungamiri webato reTheUANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwaRusape nenguva dza2 masikati. Vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wosvika munyika mese. Saka ndakasarudza kuti tidhire pakusha kwangu tichiparira nenyika yeZimbabwe.
Asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongo hwakakosha musarudzo uwu Dr. Muzorewa?
Hapana chatingaita pazvinhu zvese zvinononoka asi hangu mhani hangu kusvika. Isu tiri comfortable kuti tiri kuzviita this week. It's okay, tikanonoka hedu. You can still succeed.
Muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu?
Mune marallies anonesa because kune unoda kuva matsamba nemapurisa achigarira manotification acho. Saka nisati kuita marallies ba toda kuita door to door tichifamba nemaflyers yedu tichipa vanhu message yekuti kutaura kuti mutungamiri achasvisa nyika iyoyo kutona nendamu leo.
Mutungamiri webato rinopikisa reTheUANC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare. Hurumende nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kutindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei. Saka ZEKA haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanowina nyaya yake dezeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi kada gadzirira kuti kwanise kuti nyaya inzike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt svendevatsiura i asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi maheads of families. Saka vakakumbirawo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo vakabvumirwa mudare kuti vakanda mapepa iwawo mangwana. Kuenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvino da kuti tinge tichi pindurawo totindurawo musi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvekwamutongo wano.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti kurikota rezvemitemo iyi justice vaZambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvozvo kunonotsa kuprinda kwamabalot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafriends post pokumisa candidate yakaSukuwere. Vakamhanya futi kumatare kubhuruwayo vachida kubvisa vanhu vetriple C. Saka kana vaakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo bvitauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Ipo zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndokuuraya vanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikukurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Akafanana nachiremba kachiremba achadzo kuti underlying cause chii. Kana iri diabetes yorapa, kana iri problem yeprostate yorapa, so underlying causes, kana iri heart attack infection yorapa, vanhu vedu vakukura varume tipo vandozokova vakuna sehenti yamasuwa kuma 8 kana problem yeprostate yezvaiwedzera.
Imwe nyanzvi munya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vasanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pakange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji. Chakangopa maantibiotics kweshondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renokuchuruya kana kuti kumuka manheru kuchiita kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte varimadzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia. Prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer. Prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chinokuchiria chienda kutoenda padiki padiki unge chingange chakonzereswa neshuga kana chakonzereswa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated. Ukaramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu nganwe munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu Varu kurudzira kuti varu kutungamira chikwata chema Warriors, varu kutungamira Zifa Parizino, vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Veruzhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava riri munyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias Kufandirimbwa.
Varuda coach wemuno anoziva shona nechirungu kutota kwanse kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarwa kunze vanenge vabva kuna 9 grand.
Asi mutambi Silas Ongani uyo anotambira Vestri Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Noven Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Tutangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongozva borere muZimbabwe masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSande Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, ndokusaka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti varairidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi verudo anongotora weukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. sezo ngwaidi apera regai timbotarisa misoro inauzwa kare mumwe mtori wenau we Voice of America Columbus Mavunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza panepfenyuro yeZBC. Asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku